Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 14/2024. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
So pare zvinhu zviri kuita kuti pasi rese tisava nekugadzikana, tisava nestability inyaya yehondo. So tinenge tichiona zvimo zvakadaro kunzi apa tapuwa 50,000, apa tapuwa 25,000. Asi hatisati hazvisi zvakaita kuti tisvike pamalevels atingadai tichiwana kana dai kwanga kusina hondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine.
Chikafu chakapiwa Zimbabwe zvinosanganisira chibage negorosi zviri kubva kuRussia chinonzi chasvika kuMozambique.
Chikwereti chekanzuru chiri muvanhu over 580 billion RTGS. Saka mari ikatanga kuuya inotibetsera zvikuru kwazvo kuti tinge tichikwanisa kupa maservices kuma residents.
Hurumende, vagari nemakambani vanonzi vane chikwereti chakakura zvikuru kukanzuru yeHarare. Tichakupai zviri kubuda kubva kumitambo yeAfrican Nations Cup iri kutambirwa kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Russia Television inoti ngarava yakatakura matani zvuru maviri nemashanu kana kuti 25,000 tons echibage gorosi nezvimwe yasvika kuMozambique. Zimbabwe iri pakati penyika nhanhatu dzakapiwa zvekudya neRussia gore rapera kumusangano weRussia Africa Summit. Matana asvika kuMozambique aya chimwe chikamu chechikafu chakapiwa Zimbabwe pamusangano uyu. Dzimwe nyika dzakapiwa chibage ichi dzinoti Burkina Faso, Central African Republic, Eritrea, Mali neSomalia. Zimbabwe ichapiwa zvimwe zvuru makumi maviri nemashanu zvekudya kubva kuRussia zvakare zvichireva kuti inenge yapiwa matani zvuru makumi mashanu kana kuti 50,000 tons. Nyika yakatarisana nenzara inotyisa gore rino nekuda kwekunonoka kunaya kwemvura. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti vanhu mamiriyoni maviri nezvuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe. Mukuzeya nezvechikafu chapiwa Zimbabwe pachena neRussia ichi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chenai Mutambasere.
Sekutanga tinototigamuchira chibage ichocho nekuti zvamunoziva kuti pare zvino Zimbabwe yakatarisana negore renzara nenyaya yeEl Nino yakaitika last year yakaita kuti mvura isanyanya kunaya. So plus nezvimwewo zvakadaro zvinenge zvichiitika maererano neupfumi hwenyika yedu yeZimbabwe zvakaita kuti tisarima chibage chakakwana zvinoita kuti veruzhinji vawane chokudya.
Si takambonzwa pakapiwa Zimbabwe chibage ichi yaita kunge chibage ichi hachina kunyanyokosha nekuti yaiti yakazadza matura.
Amenoti vaitotaurawo zvimwewo, amenoti vaitaura Zimbabwe yatinoziva here tese. Nekuti vanonatoziva nezveagriculture kuZimbabwe vanotaura ivo kuti gorosi wheat ndo yatakarima zvakakwana, takatorima zvakaburikidza. Asi chibage hatina kukwanisa kuwana zvakadaro. So pare zvino tiri kutotengawo chibage kubva kuSouth Africa, kubva kuZambia nedzimwe nyika kuti nyika iwane chikafu sezvo tatarisana especially iko zvino kunyanya mwedzi mitatu inotevera takatarisana nenguva yenzara yakanyanyisa iyo yavanoti extreme hunger. Varikutaura kuti vanotaura vekunana World Bank, vanotaura vachine World Food Organization, vanotaura vachiti Zimbabwe yachaiswa payavanoti Hunger Watch. Kuti vanhu vanenge vasingakwanisi kuti vawane chikafu chakakwana vange vari vanhu vane mhuri vane vana vadiki ndo vari kutarisira futi kuti 42% of the population vachange vachitadza kuenda kunorara vawana chekudya musi woyo.
Russia iri kuti iringopa hayo Zimbabwe pachena, asi pane nyika ingangoita mwoyo wakanaka kudai here kana kuti pane zvimwewo zvavanenge vachida?
Takatarisana nenyaya yeRussia tinofanira kupa iyo yatinoti context, tofanira kunazopanzwisiso yekuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Tinowanze seAfrica, ndingati seruzhinji rweAfrica, tinowanzowana iwo avanoti magrains nezvimwe zvakadaro tinowanzozviwana zvakare kubva kunana Ukraine. Asi nekuda kwenyaya yehondo iri pakati peRussia neUkraine, magrains atingadai tichiwana hatichamawani, nekuti zvinotaurwa izvo kuti kune 30 ayo mashipi handizvo tisingamati chii anga achiiswa more than 700,000 tons yemagrains aifanira kunge achiya kuAfrica, akabatanidzwa muhondo akabhombwa zvinhu zvakatadza kusvika. So pare zvino zvinhu zviri kuita kuti pasi rese tisava nekugadzikana, tisava nestability inyaya yehondo. Tinenge tichiona zvimwewo zvakadaro kunzi apa tapuwa 50,000 apa tapuwa 25,000 asi hatisati hazvisi zvakaita kuti tisvike pamalevels atingadai tichiwana kana dai kwanga kusina hondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vari muteedzeri wasachigaro webhodhi resangano regovernance for UTC kusalford kubritain, muzvare Chennai Mutambasere vari parunhare kubritain kwakare. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari kukurudzira vagari, makambani uye hurumende kuti vabhadhare zvikwereti zvemitero kukanzuro yavo kuti vakwanise kuita mabasa avakatarisirwa kuita. VaMafume vanoti chikwereti ichi chasvika pamabhiriyoni mazana mashanu nemakumi masere kana kuti 580 billion Zimbabwe dollars. Regai tinzwe vaMafume vachitaura.
Tokurudziravo vane zvikwereti zvekanzuro vakafanana sehurumende, mabhizinesi nemaindividuals vabhadhare zvikwereti zvavo tinge tichiwana samvura kuwana. Iko zvino chikwereti chekanzuro chiri muvanhu over 580 billion RTGS. Saka mari iyi ikatanga kuuya inotibetsera zvikuru kwazvo kuti tinge tichikwanisa kupa maservices kumaresidents.
Mashoko ameya weguta reHarare vaJacob Mafume. Tichiri panyaya iyi, tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Vanogadzira budget waine tarisiro yemari yakawandisa kudarika yavanokwanisa kuwana pagore rega rega kana tikatarisa mabhajeti emakore matatu adarika. Zvazvino asi kanzuro taiyange ichimboitawo chinhu chimwe chete chinobatika, wagari waiita nesimba kuti kana tiri kumbopiwa mabasa akanaka kudai ngatibhadharei kuti zvinyedzere kunaka. Zvino kanzuro yacho inowanza zvinhu zvinobatsira kubhenefita macancelors vachiita maworkshop kubunze kweHarare, vachitenderera vachiita basa rekushandisa mari dzekanzuro, asi iwo wasina chinobatika chavari kuita kuvagari.
Asi kavashumba, ivo vekanzuro vari kuti imwe misangano yamunoshora sevagari yakakosha, nekuti kunenge kune mamwe makanzuro manyuwani kaaruda kudzidziswa basa.
Ngadzidzisirwe patown house, ngadzidzisirwe kumayoral mansion, ngadzidzisirwe kumacommunity halls azere muHarare. Rowan Martin Building itorine conference hall yakanaka inokwana makanselers ose. Vanotizei kuitira misangano yavo mumahozi avo avanotobhadharisira vagari, avanototi ndo avo vachienda kune mamwe maguta kune vanhu vakatozviwatira zvimwe zvinhu zvakanaka.
Asi imiwo seva gari muno mbopa upungwa zenyi panenge pachigadzirwa ma budget aya here uye zvinoteererwa.
Tinoto ita mitsangano bati chinhu chakatoitika iyo pakugadzirwa kwebudget ya 2024. Kanzuru yeguta reHarare haina kuda kuita mitsangano newagari. Wakangoita mitsangano pa town house, mitsangano mishoma shoma ya waidaidza vanhu vachitaura madzimai mayuti Maresidence Association wema business ati hapana takambotanganiswa vanhu vese iwavo vachinzwa kuti kanzuru iri kumboti kudii. Chatakadhidza ndechekuti kanzuru kana ichisangana nemapoka akasiyana inowapa information isingaenderani. Tinoreva kuti inonyedzera mapoka akawanda panguva dzimwe chete vatingaasanganisi kuti information ikwanise kuverifaiwa.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunare muHarare. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti pane varairidzi vatatu vakafa pavanhu vatanhatu vakafa mutsaona yakaitika mugwagwa wembutare Marange nemusi wechishanu masikati. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau nhasi vachiti pane motokari yemhando yeMazda BT50 yaive nevanhu gumi nevanomwe yaibva ku 22 miles yakabonderana nekumashure nerori. Mutyairi werori iri anonzi akatiza pakaitika tsaona iyi. Vamwe vanhu gumi nevaviri vanonziwo vakakuvara. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure.
Varairidzi ava vaibva kubasa kumushumenje primary vachienda kwamutare kunova kwavaienda kumaweekend. Vanhu vanonge vachishanda kunze kwedzimba dzavo kwavanogara, saka vanga vakudzokera kudzimba dzavo kuti vaite vikend. Zvinorwadza chaizvo kurasikirwa netalent panguva yacho kutoshoterwa nevarairidzi nguva yakaoma kudai. Tinoona vanhu vatori committed, tikatarisa maprofiles avo vanhu vashanda nguva refu vachishandira kuti nyika ino ibudirire dzidzo ibudirire. Tinoti nematambudziko kumhuri dzavo nematambudziko kuMinistry of Primary and Secondary Education.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kuti hurumende iite tichitarisa njodzi yawira hama dzevarairidza?
Hurumende kana achinge yasangana nematambudziko akati akaita seaya, nekuti vashandi vari kutambira mari shoma, ngaibudewo ichiita macompensation, ichibata marufu aya, ichiita kuti mhuri dzasara dzirerukirwe, sezvo vachiziva kuti vanhu vavanga vagara vachivapa mari shoma. Tikurudzirawo kugadziswa kwemaroads yedu, migwagwa yedu, kuimburwa kwetransport system yedu, kuti vanhu vafambe nzira dziri safe.
Ko pane mari dzainzi dzinopiwa hama dzevashandi vehurumende kana vachinge vashaya dzainzi mazana mashanu dzichiri kupiwa here dzevamasarauri?
Hakuna mari yakadaro iri kubva kuhurumende ichipiwa masevhisi vanhu vanenge ashaika.
Ko imiwo sesangano muri kuurongawo kubatsira here?
Isu seAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe tichange tichitumira vatungamiriri vedu kushanyira mhuri dzese dzakarasikirwa kuona kuti vangabuchema navo pamwe chete sei, kunzwawo kana paine zvinhu zvavanofunga kuti takabatsirana navo tonzwisisana tova tingabatsirane sei.
Avo vanenge vari mamembers edu tine urongwa hwatinawo neEcoSure kune mari yavanocontributa monthly pavanowanawo pay out yekubatsiridza paurongwa zvinenge zvichida kuitwa ipapo.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi maviri nevaviri vanonzi vakafa nezuro mudunhu reSimiyu kuTanzania mushure mekunge vadhirikirwa nemugodhi. Vanhu ava vari pamakore ari pakati pemakumi maviri nemaviri nemakore makumi matatu nemasere. kuchera goride munzimbo ii kunonzi kuruguti netsei nguwa ino nekuda kwembura ilikunaya zakanyanya avanu ava vanonzi vakatanga kuchera goride ravainge vawana kunyangwe vaongorori vehurumende vachinzi vainge vasati vaenda kunzvimbo iyi kunoona kuti inoshandika zvakanaka here pasingazoitike njodzi. Zvuru nezvuru zvevanhu zvekuratidzira muTel Aviv, Israel, zvichida kuti hurumende ione kuti vanhu vose vakapambwa nechikwata cheHamas vadzoswa muhondo yave nemazuva zana ichirwiwa. Kuratidzira kwemazuva maviri uku kwakatanga nezuro. Vanhu vari kuratidzira vakatakura mifananidzo yevanhu vakapambwa. Vachitaura nezvevakapambwa ava, mumiriri weAmerica kuIsrael vaJacob Lew vakati nyika yavo ine chido chekuti vakapambwa vose vadzoswe. Vanhu zana vaive muutapwa vakasunungurwa, asi vamwe vasara vanosvika zana nemakumi matatu nevaviri vanonzi vachiri muGaza. Hondo iyi yakatanga musi wa7 Gumiguru. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kukamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo reka reka chamunopuwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nachiremba Tafadzwa Munzwa, avo vakatanga kambani yeDawa Health iyo inoenda kumamisha nedzimwe nzvimbo ichirapa vanhu ichishandisa technology. Dawa Health inowanika kuRwanda, Zambia nekuZimbabwe. Ngatizwei vachitsanangura.
Dawa Health ikambani yatakatanga mugore ra2020 nevamwe machiremba nevagadziri vetechnology kuti tikwanise kubatsira ava vanoda zveutano but vasingazviwane nyore nekuti mahospitari anenge ari kure kana maclinic. Saka kambani iyi inoshandisa technology neavo vashandi kazhinji vanenge vasina kuwana mabasa kuhurumende but vapasa maexamination avo anoita kuti vakwanise kushanda musekta yeutano. Then isusu tinozviti clinic iri pamavhiri o clinic inofamba nekuti tichishandisa technology yedu iyi nevashanda ava tinogona kuuya kunzvimbo tichirapa vanhu tichiona zvirwere zvavanenge vanazvo. Then tinokwanisa kuzoshanda neava vanopa mapiritsi kuti mapiritsi acho auye kana kuti vanenge vachida kuonekwa maimaging anoshandiswa kuona kuti mune chirwere chakadii mukati. Tinokwanisa kuya tichizviitira munharaunda dzakasiyana siyana nenyaya ye maitiro atiri kuita zveutano zvacho ukliniki yatinoti iri pamavhiri. Vananyamukuta ava tinobatana navo then ivo vanenge vachiziya nzvimbo nevanhu vari kuda kupwa nekubatsirwa then takakwanisa kungodaro then vanhu ava vanouya patinenge tichishandira tiri. Then netechnology yedu tinogona kuona zvimwe zvirwere zvinenge zviri zvakati simbei kana kuti zvisingawanike nyore kana vanhu vachingoona nemaziso. Pamusoro peizvozvo takagadzira also technology yedu inokwanisa kuti tibatsire vanhu through machannels manyowana akwaya pana WhatsApp pana Facebook because tenge takagadzira technology inokwanisa kudavira mubvunzo yabvunzwa.
Basa ramuri kuita iri riri kurerutsa zvakadini mutoro wevanhu
kuvarwere tiri kuuya munharaunda dzavanogara kumamisha kana kumareserva nechipatara chidi chiri pamavhiri. Then tinokwanisa kunge tichiona kuti vanhu vari kurwara nezvirwere zvipi vangada mapiritsi ipi vangada mishonga ipi. Then tinoshanda neavo vanokwanisa kupa mabasa yayo kuti zviuye munharaunda idzi. Saka izvi zvinokwanisa kuita kuti utano hunge huchikwanisa kubhadharika zviri nani nekuti vanhu vachatsvagi mari dzekufamba kuti vauye kumahospitari kana kuti kune avo vanoita mabasa aya ezveutano. Using technology yatiri kushandisa iyi tinokwanisa kuona zvimwe zvirwere zvinogona kuda mari dzakati wandei zvakanyanya asi isusu neteknoloji yatakagadzira tinokwanisa kuzvibata zvirwere zvinenguva zvichiri kurapika uye inobva tabatsira murwere wacho kuwana mishonga yanenge achida. Then kuvashandi vanoita nezveutano kazhinji vanenge vasina kuwana basa, saka vanenge vasina kukwanisa kurarama kuri nani. Because tinoziva kuti munhu anoda mari kuti akwanise kurarama nekutenga zvinoda kutengwa. Saka isusu nekushanda kwatenge tichiita navo tokwanisa kuzovabhadharawo.
Chii chakakupai pfungwa dzekutanga basa rakadai?
Chakatanga kuita kuti tifunge zano iri aive hanzvadzi yangu akawanikwa akaita mwana wake wekutanga. Kune zvirwere zvinobata vakadzi vane mimba zvakati wandei wandei, and tikatarisa kunyika dzedu dzino especially muAfrica, vakadzi vachiri kufa nezvirwere izvi. Izvo zvinova zvisingatigamushiriki kana kutambirika, nekuti zvirwere izvi zvinogona kuita kuti zvisabate vadzimai vane pamuviri kana zvikakwanisa kuwanikwa nenguva ende zvikarapika nenguva. Asi nenyaya yekuti vamwe vacho vanononoka kuya kuzvipatara, vamwe vacho kuzvipatara hakuna vashandi vakakwana, plus kunogona kusinawo matechnology akakwana, zvimwe zvirwere zvacho hazviwaniki nyore. Saka zvinozoita kuti hanzvadzi dzedu nanamai vedu vafe nezvirwere izvi. Saka ndochekutanga chakaitika. Then chakandipusha kuti ndifunge kuti izvo zvandakaendera kuchikoro hatigona kufunga mazano here anogona kubatsira hanzvadzi dzedu nanamai. Ndopakatangira pfungwa dzacho. Tibva ipapo takazoonawo futi kuti vashandi vakati wandei havasi kubhadharwa, and vamwe vanozopesera kutengesa kumisika kana kutotendesa zvokurima nekuti munhu anenge achidawo kurarama zviri nani.
Nhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita nachiremba tafadzwa Munzwa, avo vakatanga kambani yeDawa Health iyo inorapa vanhu kuRwanda, Zambia nekuZimbabwe. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki, Sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu. Makadiniko vatereri, nasi tine mubvunzo wanyorwa nemumwe mutereri achiti seiko minamato isingapindurwi kana ichipindurwa sei. Ichinonoka kupindurwa isusu matambudziko atinenge takatarisana nawo apfuura. Mutereri ari kuti kunonoka kupindurwa kweminamato chiratidzo chekuti minamato haishandi, nokuti kana minduro yacho ichizouya nyakanyaka yatakatarisana nayo yapfuura hazvina zvazvinobatsira. Tatumira mashoko awa kuna mufundisi Silvanos Mukoriro kuti vabetsere mutereri wedu. Hezvoka izvo mufundisi Mukoriro, makadini henyu?
Vatanonoka Wande, makadini. Makurukote goredza, tiri kutarisana nemubvunzo wakabvunzwa nemudikani wedu. Patiri kuenda kunonamata, patinonamata kuna Mwari, tinofanira kuziva kuti tiri kunamata kuna Mwari muridzi wazvose. Iye ndiye Mwari. Anodaro kuna Mapesari ma 46 verse 10. Anoti mirai, mirai, nyararai, zivai kuti ini ndini Mwari. Ndichazviratidza pamberi pavahedheni uye ndichazviratidza pamberi penyika yose. Minduro dzinowanzobuda ndeyekuti hongu zvawakumbira ndava kukuitira, kana kuti zvawakumbira nguva haisati yakwana mira ndichakuitira, kana kuti zvawapira hazviiti kuti ndikupi.
Nemhaka yei zvichidaro mufundisi Mukoriro?
Number one, Mwari vane wiru kana kuti kuda kwavo kuri pamberi pavo, vane urongwa hwavanahwo hwavakaronga. Ndosaka kuna Jeremiah chapter 29 verse 11 vachiti ndine urongwa hwandinawo uye urongwa uhu hwakakunakirai. So Mwari vane urongwa hwakatinakira. Tikakumbira zvinhu zvinopikisana neurongwa hatikwanisi kuwana minduro yekuti yesi, nekuti urongwa hwavo hunozoenda musango kana kuti hunozoenda pasaiti. Saka Mwari vanopindura zvichienderana neurongwa hwavo.
Iyo minamato yakabvepi, yakauya sei?
Mwari ndova tato chidana utizonamata. Ukaverenda kuna Jeremiah 33 verse 3. Ino titanai kwandiri, ndichaku pindurai, ndichaku ratizai zvinhu, zvikuru zvakavanzika, zvamusingazivi. Ndi mwari akadana vanhu kuti vazonamata, kuti azotiratidza zvizhinji, azoyanana nesu, azofambidzana nesu, tive neukama, ndi mwari akatideza. Ndiye anotizve kuna Matthew chapter 7, verse 7 ne verse 8. Kumbirai muchapiwa, tsvakai muchawana, gogodzai muchazarurirwa. Nokuti mumwe nomumwe unokumbira unopiwa, unotsvaka unowana, unogogodza unozarurirwa. Ndimwari, ndimwari vari kutidedza kuti tikumbire kuti vagotipindura. Saka ndimwari vanopindura munanga. Dambudziko rinovara kuti mhinduro yavapindura unokwanisa kunge isiriyo yawangotarisira. Bandana kuti uzive kuti mhinduro inopindurwa naMwari, nenyaya yekuti vanoziva zviri kumberi, vanoona zviri kumberi, yakakunakira. Unofana kudzidza kuva trusta nokuti mhinduro yavanopindura yakakunakira.
Mufundisi Mukoriro, batsirai vateveri nokuvazivisa kuti mashoko anotsigira izvi ari papi mubhuku dzvene.
Ukatarisa shoko raMwari kuna vaRoma chapter 8 verse 28, anoti zvinhu zvese zvinobatirana pakunaka kune avanda Mwari. Pavanoti zvinhu zvese vanoreva zvakanaka, zvinobatirana pakunaka kune avanda Mwari. Vanoreva zvakaipa, zvinobatirana kuna vanoda Mwari. Isu tinoti zvakaipa, kuti Mwari anoona zvakanaka.
Tipeiwaka muenzaniso, mufundisi Mukoriro.
Mukaenda unotarisa muenzaniso waJosefi. Josefi anorota hope uye anenge achidikwa nababa vake. Arota hope madzikoma ake anosvotwa nehope idzodzo. Vanomutora vomukanda mugomba, icho chakaipa icho. Vanomutora vomutengesa kumaMidianites, izvo hazvina kunaka izvo. MaMidianites vanomuisa kuna, vanomutengesa kuna Potifa, hazvina kunaka. Anoita muranda mbava Potifa, hazvina kunaka. Potifa anomuendesa mujere, zvakaipisa hama dzangu izvi. Mukatarisa uyu mudorododo wezvinhu zvisina kunaka zviri kuitika. But zvisina kunaka zviri kuitika, munozoona kuti pane zvinhu zvakanaka zviri kuitika. Ndosaka achiti kuna Genesis, imi vanhu makazviitira zvakaipa, asi Mwari akazviitira zvakanaka. Nokuti anenge ane urongwa panenge pachiitwa. Metsi yaMwari inoshanda pane negative nepane positive. Mwari anokoshesa nguva yake. Ndine kamwanasikana kangu kadiki, kakakumbira banga izvozvi, handigoni kukupa. Kukapa, pati banga chini chakanaka. Asi mai vachi wakakumbira banga, ndinova pandaka kununguka, ndinova paseti chaiva.
Tinotenda zvikuru mashoko atapiwa namufundisi Mukoriro. Vatereri, kana muine mibvunzo, tumirai maaudio enyu panamba dzinoti +1 301 919 8140. Ndini tanonoka Wande ndichiti ngatisangane zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzedu dzemitambo, tombotarisa zviri kubva kuIvory Coast uko kuri kutambirwa makwikwi eAfrica Nations Cup. Pamutambo watambwa uye wapera, Nigeria yaita mangange 1-1 neEquatorial Guinea. Pamutambo uri kutambwa iko zvino, Egypt yakarova iyo Mozambique 1-0 kwatambwa iko 29 minutes. Pane mumwe mutambo uchatambwa zvakare na 10 manheru ano, Ghana ichange ichitamba ne Cape Verde. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chibage negorosi zvakapiwa Zimbabwe neRussia zvinonzi zvasvika kuMozambique. Hurumende, vagari nemakambani vanonzi vane chikwereti chakakura zvikuru kukanzuru yeHarare. Izvo meya weguta vaMafume vanoti zvavai kukanganisa kanzuru kuita basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti musare zvakanaka vaateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.